Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo, kurume 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isondo rakakosha zvikuru kuva Kristu nokuti ndiro sondo rinotanga, atinoti Holy Week, kana kuti rinotitungamira kunopinda pachishanu chakanaka, ichizotisvitsa pakumuka kwaJesu.
MaKristu akawanda ocherechedza zuva remichingwe kana kuti Palm Sunday, kunyangwe Pope Francis vakundikana kubatana nevamwe nekuda kwekurwara. United Nations inoti Zimbabwe iri kutodzikira munyaya dzemagariro evanhu. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pope Francis avo vasiri kunzwa zvakanaka vanonzi havana kuzotungamira munamato pazuva remichingwe kana kuti Palm Sunday nhasi paSt Peter's Square kumuzinda wavo weVatican sezvange zvakatarisirwa. Pope vave nemakore makumi masere nemanomwe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka sezvo vasiri kufema zvakanaka nekuda kwechikosoro uyewo makumbo avo achinzi ari kuvadzimba zvakanyanya. Muzinda weVatican unoti vanhu zviuru makumi maviri nemashanu vaungana pamunamato wanhasi. Pope Francis vanonzi vari kuda kuzorora sezvo svondo rino vari kutarisirwa kuita mabasa akawanda kusanganisira kuenda kuRome nemusi wechina kunogeza tsoka dzevasungwa vechidzimai. Nemusi wechishanu vanonzi vachatungamira urongwa hwekucherechedza rwendo rwaJesu kuenda kumuchinjikwa kana kuti Way to the Cross muRome zvakare. Zvitendero zvakawanda zvechiKristu zviri kucherechedzawo zuva rePalm Sunday nhasi. Mukuziya nezvekukosha kwezuva iri, tabata Reverend Kenneth Mutata, vanoshanda neWorld Council of Churches.
Tinokwasai vazulu nevatereri venyu. Yes, zuva rePalm Sunday kana kuti zuva remichingwe isondo rakakosha zvikuru kuvaKristu nokuti ndiro sondo rinotanga, atinoti Holy Week, kana kuti rinotitungamira kunopinda pachishanu chakanaka ichizotisvitsa pakumuka kwaJesu.
Sei izvozvo zvakakosha kuvaKristu?
Rinotitungamira kurangarira kupinda kwakaita Jesu muJerusarema achigamuchigwa nevanhu vakawanda vachimuchingamidza vachimba hozana, wakaropafadzwa unouya muzita raShe, wakaropafadzwa unouya noumambo hwababa vake David. Mashoko ekuti hozana, mashoko echiHebheru
anoreva kuti kudii mashoko aya?
Anoreva kuti tiponesei. Mashoko yatingati an outcry of desperation in search for deliverance, vanhu vachitsvaka kudzikunugwa. Mashoko aya akakosha nokuti panguva inopinda Jesu muJerusarema, vanhu vakawanda vakatarisira Mwari zvavakamboita nechekare pavakadzikunura vaIsraeri muutakwa hwakasiyana siyana. Uyezve vanotarisira kuti kwanga kune chivimbiso chekuti Mwari achatuma Mesaya achazovadzikunura pautongi weudzvanyiriri wevaRoma. Saka Jesu paanopinda muJerusarema vanowadza mashizha emuchingwe.
Aishandiswei mashizha?
Mashizha aishandisiwa kupemberera umambo. Anopinda Jesu vachimupemberera, munoita a national consensus, kana kuti kubvumirana kwevanhu vakawanda munyika kuti angangova iye munhu ari kuuya kuzovasunungura nokuita ashaini umambo hwaDavid. Saka Palm Sunday kuvaKristu inozokosha pakuti Jesu apinda muJerusarema, ndiro vhiki raanotambudzwa, raanofa, uyezve rinozotevera svondo rekumuka kwake, inova ndiyo climax yechiKristu.
Mungajekesa here ipapo?
Kufa nekumuka kwaJesu Kristu kunotaura kudzikunugwa kwevanhu kubva pazvivi. Asi Palm Sunday inotirangaridza kuti kudzikunura kwaJesu Kristu kunokavha maareas ese eupenyu, ari social, ari spiritual, ari political. Kudzikunura kwaJesu Kristu kwatinopemberera on Palm Sunday kunotirangaridza kuchema kwevanhu vanotsvaka kudzikunugwa naMwari kubva uutahwa hwakasiyana-siyana. Ndokusaka Palm Sunday yakakosha zvikuru kuvaKristu.
Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland, vanoshanda neWorld Council of Churches. Gwaro repagore rinonyorerwa United Nations Development Program kana kuti UNDP nenyanzvi dzinongorora magarire vanhu munyika dzepasi rino rinoratidza kuti Zimbabwe inenge yatidzikirei munyaya dzebudiriro. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri rinonzi Human Development Report 2023-2024, Breaking the Gridlock, Reimagining Cooperation in a Polarized World, nechitatu muHarare, muumiririri weUNDP muZimbabwe vaAyodele Odusola vakati nyika zhinji dzine urombo dziri kutatarika munyaya dzebudiriro mushure mekukanganiswa nechirwere cheCOVID-19. VaOdusola vakati panyika zana nemakumapfumba mwene nhatu 193 dzakaongororwa mararamiro ari kuita vanhu zvichitariswa nyaya dzebudiriro, Zimbabwe iri pachinzvimbo chezana nemakumashanu nepfumbamwe.
Zimbabwe was ranked 159 out of the 193 countries.
Zimbabwe iri pachinzvimbo chezana nemakumi mashanu nepfumbamwe panyika 193 dzakaongororwa paHuman Development Indicator. Ukainzanisa neongororo yakapedzisira kuitwa, Zimbabwe yakadonha nezvinhanho 13.
Muongororo yakaitwa kubva muna 2021 kusvika 2022, Zimbabwe yainge iri pachidanho chezana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 146 panyika dzakaongororwa. South Africa iri pachinzvimbo chezana negumi 110, okuo Botswana iri pachinzvimbo chezana nemakumi mana 114. UNDP inoti Zimbabwe ichine zvakawanda zvainogona kuita kusimudzira budiriro yevanhu, kusanganisira kupedza nzara, kuva nezvipatara zvinoshanda nekugadzirisa nyaya yezvikwereti, izvo zviri kuita kuti nyika isawane mari dzekunze kubva kumasangano anobatsira. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati Zimbabwe inofanira kugadzirisa chimiro chayo.
Pane basa rakawanda rinofanira kunge richiitwa kubreka gridlock iyoyo iripo, iri kuita kuti vanhu vakawanda ugaro hwavo neraramo yavo inge isiri kuchinja.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaLouis Chitima, vati gwaro reHuman Development Report rakakosha zvikuru kuhurumende sezvo richibatsira hurumende mukutsvaga nzira dzekuunza ugaro hwakanaka.
The report in mundo the government
Rinopa hurumende mukana yekuti iongorore zviri kunetsa nemikana iripo yoziva matano ekutora.
Vachitsima vakatiwo shuwiro yavo yeZimbabwe ndeyekuti chero nyika dzichiva nemaonero akasiyana siyana, zvakakosha kuti dziite mubatira pamwe senzira yekusimudzira budiriro. Gwaro reHuman Development Report rinotiwo nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi yodzokera kushure. Sachigaro weWomen Coalition in Zimbabwe kudunhu reMidlands, amai Nozipo Rutsatse, vati zvisinei nezvibvumirano zviriko zvekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi izvi hazvisi kuitika sezvo madzimai ari kusairirwa shure munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Madzimai ari kuramba achishomeka panyaya dzekuti vaonekwewo vachipinda musaridzo idzodzo dzematongerwo enyika. Tichitarisawo zvakare nenyaya dzeupfumi hwenyika, madzimai haasi kuwanikwa achinyatsoonekera mune nyaya idzodzodzo.
Gwaro reHuman Development Report rakatanga kubudiswa muna 1990. Gwaro regore rino rinoratidza kuti nyika yeSwitzerland ndo iri pamusoro munyaya dzekusimudzira ugaro hwevanhu ichitevererwa neNorway. Nyika dziri pasi pasi dzinoti Somalia ichiteverwa neSouth Sudan neCentral African Republic. Gwaro iri rinotiwo nyika dzakawanda dzine urombo hadzisati dzasimuka mushure mekukanganiswa nedenda reCOVID-19. Gwaro iri rinotiwo pane matambudziko makuru anokonzerwa nekuti panenge paine budiriro isina kuenzaniswa inosiya vamwe vari muurombo hunotyisa. Nyaya yekusawirirana munyaya dzezvematongerwo enyika ndeimwe iri kupa kuti paite mukaha pakati pevarombo nevapfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna wedunhu reKaduna muNigeria vaObasani vanoti vana vechikoro vanoda kusvika mazana matatu vakapambwa vari pachikoro nevanhu vainge vakapakatira pfuti masvondo maviri adarika vasunungurwa. Asi vaSani havana kutaura kuti chii chapa kuti vasunungurwe. Nyaya yekupambwa kwevana vechikoro kumatunhu ari kumaodzanyemba kweNigeria yave kukonzera kushushikana mupfungwa kwevakawanda, uye izvi zvakatanga muna 2014 apo vana vepachikoro cheChibok mudunhu reBono vakapambwa nevanopfurikidza mwero veBoko Haram. Vamwe vari kupamba vana ava vanenge vachida kupiwa mari kuti vavasunungure. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhengo dzekanzuro yeUnited Nations Security Council dzinoita zvekuvhoterwa kana kuti elected council members dzinoti Algeria, Guyana, Malta, Mozambique, Sierra Leone, Slovenia neSwitzerland dzabuda nechisungo chekuti kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kumbomira mumwedzi uno wakakosha kuchitendero chechiMuslim weRamadan. Muumiriri wePalestine ati nyika dzemaArabs dzinotsigira chisungo ichi uye chinogona kuvhoterwa nemusi wechishanu kana mugovera. Chimwe chisungo chakaitwa neAmerica svondo rino hachina kubudirira sezvo nyika ina pagumi neshanu dziri muSecurity Council dzakaramba kuchitambira. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare tatenda chandengenda avo vanobatsira vechidiki vanosangana nematambudziko anosanganisira kutora zvinodhaka, mental health pamwe nezvimwe zvirwere zvepfungwa. ngati nzwei vachitsanangura.
Inini ndinoshanda nevana kunyanya vechidiki vanenge vachienda muchikoro kunyanya kuhigh school nevamwe vanenge vari kumaprimary. So nyaya dzatinowanzosangana nadzo inyaya dzekushungurudzwa kwevana kudzimba kwavanenge vachibva nevabereki. Pamwe kunenge kuine mhirishonga inonzi domestic violence vabereki vanenge vachirovana vachitukana vana vachiona. Saka zvinhu zvinezvino zvekuti zvinozokanganisa mwana vana especially kana vachibvidza ari kuchikoro pfungwa dzake dzinenge dzisina kunyatsogadzana. So ndo dzimwe dzedzimwe nyaya dzimwe nyaya ndedzekuti tine tichishanda zvekare nevana vanenge vachiita zvekira zvinodhaka anonzi madrug abuse. Tinoshandawo futi nevana vekuti vanenge vakabatwa chibharo.
Munoita basa rakadai, muri kuona vanhu vachirikoshesa here muZimbabwe?
Somuonero wangu ndinoona sokuti vanhu kunyanya muZimbabwe vachiri kuda dzidziso yakati wandei pamusoro pebasa iri recountering, nekuti havasati vakunyatsonzwisisa kuti chii chinenge chichimbonyatsoitika mukushanda kwedu. Asi kune vamwewo vashoma vanenge vagamuchiro o vanzwisisa kuti tinenge tichimboita nezvei.
Vakatarisana nematambudziko atiri kuona achiwedzera muZimbabwe mental health, nyaya dzemadrugs, muri kuvabatsira sei kana vauya kwamuri?
Inini sakansela basa rangu rakanyanyisa rakarerekera mukutaura nevanhu tichinzwa pfungwa dzavo nepavari tichivabatsira mukushushikana kwavanenge vari. Tichipamenza sokuti munhu akauya kwandiri achitaura kuti ari kuita zvekutora zvinodhaka asi hazvichamuitire zvakanaka ave nedepression akukanganisika mupfungwa, inini basa rangu guru nderekutaura naye ndichimubatsira kuti akwanise kubva muzvinodhaka. Asi kazhinji kacho ndinoshanda nevamwe vana chiremba, vamwe vanoitika mapsychiatrist, maybe maneurosurgeons vaive kuti vanenge vachizoongororwawo kana zvinenge zvichiitikawo mupfungwa memunhu. Kazhinji kacho tinozotumira vanhu ivavo vanenge vauya kwandiri mushure mekunge ndataura naye, ndoona kuti dambudziko rake rinoda kuti munhu aende kunotariswa kuti ari kushushikana zvakasvika papi, level yedepression yake iri papi. Then kana vabva ikoko ndopa vanozoendeswawo zvekare kunonzi kumarehabilitation centers. Asi tiri kuita dambudziko rekuti muZimbabwe munomu marehabilitation centers or kunobatsirwa vanhu vanotora zvinodhaka vai vanenge vakakwadzika zvakanyanya ari kuita mashoma, uye mashoma iwayo anenge achidhura zvakanyanyisa zvekuti vanhu vakawanda havakwanisa kuzoti vabatsirike kuburikidza nekuenda ikoko.
Chii chakakupai pfungwa dzekuti mutange kuita basa iri?
Pane zvandaisangana nazvowo mukuraramawo. Kunyanyawo munhu paunenge uchikura unosanganawo nematambudziko ekuti unosangana nekushushikana kwepfungwa. Kana uchinge washushikana mupfungwa pane pekuti unogona kuenda kunotaura nemunhu munhuwe anotoda kukunzwisisa, nekuti munhu anonzi kansela akatosiyana mateke vangu, akasiyana neshamwari yangu, nekuti vanenge vasingakwanisi kunyatsonzwisisa kuti vondibatsira sei. Kana kutoteerera chaiko munhu achikutsanangurira dambudziko rako, vanhu vakawanda zvinovaneta kuti vakwanise kutora nguva yakawanda vakangoteerera munhu achitaura.
Kana paine vamwe vakateerera vakatarisana nematambudziko aya vari kudawo kuti vabatsirike, vanogona kukubatai sei?
Namba dzangu 2637741346 18. Uyeze vanokwanisa pane vanokwanisa kushandisa email tatenda chandengenda mavara madiki @gmail.com. uyeze vamwe vanenge vachida kunditevera paFacebook ndine Facebook page inonzi Lifemind.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare tatenda chandengenda, avo vanobatsira vechidiki vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu Simba Rangu, Simba Rangu, Yesu Simba Rangu, Mulodi Pasi.
Makadini kwa tereri ini ndini tanuno kawande Lichiti tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero Nasizve pane mibvunzo inobva kune mumwe mutereri Ngatinzwei mubvunzo wake
Makadini kumawande Ini mubvunzo wangu uri pakureurura Kana munhu achireurura anoreurura kunani Bhaibhori rinoti kudii nenhau yekureurura kune vanoverenga Bhaibhori Kune vasingaverenge Bhaibhori vanoti tinotera mweya mutsvene mweya mutsvene unoti kudii nenhau yekureurura pane dzimwe svondo kana kuti zvimwe zvitendero pana vanhu vane pavanoti pamagedhi pekuti munhu haapfuuri ipapo akange asina kureurura vari kureurura kumaprofita aripo here kana kuti vakureurura kuna Mwari
Tabata Apostle Mazarirashe Mabugu ve Wisdom Church of All Nations. Apostle Mabugu, tibatsirewo mufundisi.
Ndinotenda nemukana wamandipa takanangana nomubvunzo wevatereri wakanangana nekupupura kana kureurura. Ndichada kuti ndipinde mushoko raMwari tiverenge tinzwe zvarinotaura zvinogona kutibatsira patsanangudzo yandingada kupa
vabudzei mufundisi
John wakutanga chapter 1 verse ya 8 shoko raMwari rinoti iro tikange tichiti hatina chivi muupenyu hwedu mukufamba kwedu hatisi kutaura chokwadi uye tiri kuzvirevera nhema Verse 9 Asi tikareurura zvivi zvedu iye Mwari wakatendeka kutiregerera zvitadzo zvedu uye kutichenesa kana kutisuka kubva mukusarurama tikange tichiti hatina kumbobvira tatadza tinenge tiri vareve nhema uye shoko raMwari harisi matiri
saka tozvitora sei apa mufundisi bhaibheri rinotii
kuna Jacopo chapter 5 verse ya 13 anova James muchirungu hanzi kana uchinge watadza wana mumwe mudikani waunokwanisa kutaura naye mombira pamwe chete muchinyengetera
izvi zvinotiudzei zvinoratidzei pamusoro pekureurura naye mufundisi
kana takatarisana nemagwaro maviri ataverenga nauyo kureurura chakanyanya kukosha pamberi paMwari kubva kubhuku raJohn rataverenga rati jekesera kuti izvo iwe neni sodunga munhu chinhu chakakosha kuti tive pazvokwadi nokuti vanomunamata vachamunamata mumweya nomuzvokwadi muprofita mukuru unotinzvera unotinongedzera unotiprofita moyo wedu naizvozvo ndiwo kuburikidza nomweya mutsvene unotinongedzera apo patinenge tatsaudzira tarasika tadarika saka zvoreva izvo kuti ivo Mwari musiki wedu anova Jesu Kristu ndiye oga wakararama pasi pezuva asina kumbobvira atadza asi wewe neni savanhu vakasikwa naMwari tinotadza mufungo mafungiro atinoita mundangariro mukupamba kwedu mune zvatinoita
Asi nai mufundisi mabhuku chii chakanyanya kukosha panhau yekureurura
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo
Ne mashoko awa atapiwa na Apostle Mazarira Shema Bugu ve Wisdom Church of All Nations ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumire maaudio enyu kunamba dze WhatsApp dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka
makanaka jinovima neni zimi Jesu makanaka
Jesu makanaka imi Jesu makanaka jinovima neni
Jesu simbarangu
simbarangu
Jesu simbarangu
unangi pasi
Jesu simbarangu
simbarangu
Jesu simbarangu
unangi pasi
Aiwa tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino uye kakakoshawo sezuva ranhasi apo vakristu vakawanda vari kukereke muzuva rakakosha zvikuru remuchingwe kana kuti Palm Sunday. Nao dzemitambo chikwata cheyada icho chine mutambi ari kubhadharwa mari yakawanda kudarika vamwe vose muPremier Soccer League kama Billiard chaita mangange 1-1 neBikita Minerals mumutambo watambirwa kusakubva stadium kwaMutare. Pari zvino masvingo seHarare aina nhandare yekuti ingatambirwe nhabvu zviri kuita kuti zvikwata zvemuHarare nezvekumasvingo zviende kunotambira nhabvu kune mamwe madhorobha. Kama Billiard atanga mutambo uyu kanova kekutanga nhasi asingabve pabench kana kuti pabonde. Sezo nguwa edia pera, regai timbotarisa misore na u zvakare. Makristu akawanda acherechedza zuva remuchingwe kana kuti Palm Sunday. Kunyangwe hazvo mashoko ari kubva kuVatican kumuzinda weRoman Catholic Church ari kuti Pope Francis vakundikana kubatana nevamwe nekuda kwekurwara. Vanonziwo vachange vachiita zvimwe zvinhu zvakawanda musvondo rino zvinoda kuti vapote vachimbozorora. United Nations inoti Zimbabwe iri kutodzikira munyaya dzezvemagariro evanhu. Yada yaita mangange 1-1 neBikita Minerals mutambo watambirwa kusakubva stadium nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.